Vachina masa vati kunyange hazvo vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura ne 1.7 gore rinouya, zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyika ine matambudziko akawanda anosanganisira kugadzira zvinhu zvishoma pane zvairi kutenga kunze, kushaikwa kwemari, mihoro iri pasi, kudhura kwezvinhu nezvimwe zvakawanda. Vachina masa vati gore rinouya nyika ichawana mari shoma pane yange ichitarisira. Vati kuti vemabhizimisi vave nechivimbo nenyika ino, panofanira kuve nemitemo yakanaka inokwezva vekunze, kuryidzana zvakanaka nedzimwe nyika pamwe nerunyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Vatiwo mvura inofanira kunaya zvakanaka kuti upfumi hwenyika husimukire. Vachina masa vati sezvo mabasa ekurima ariwo anosimudzira upfumi hwenyika, chikamu chekurima pasi pechirongwa cheZim Asset ndicho chapihwa mari yebasa yakawanda kudarika zvimwe zvikamu zvose. Bazi redzidzo yepasi ndiro rawana mari yakawanda kudarika ese. Bazi iri rapihwa 803 million, asi semumapazi ese mari zhinji inoenda kumihoro, uye bazi iri ndiro rine vashandi vakawanda kudarika mapazi ese. Bazi rezvemukati menyika rawana $364 million, rezvekudzivirirwa $340 million, kozoti reutano $208 million. Vachina masa vati vashandi vehurumende vachadya mabhiriyoni matatu emadhora kuburikidza nemuhoro yavanotambiriswa gore rinouya. Vatiwo mari zhinji ichawanikwa nehurumende ichabva kumitero iyo ichasvika mabhiriyoni matatu nemazana mana emamiriyoni emadhora. Vachina masa vazivisawo kuti vachamutsiridza chirongwa cheConstituents Development Fund gore rinouya, uye mari iyi ichapihwa pasi peparamende kudzamara pava nemutemo unoona nezvemafambisirwo ehomwe iyi. Vachina masa vakurudzira kuti paramende itambire kuumbwa kwehomwe yezveutano yeHealth Fund Levy, iyo vati ichabatsira kuunganidza mari yekutenga mishonga nezvekushandisa muzvipatara zveveruzhinji. Homwe iyi ichawana mari kubva pakutengwa kweairtime yembozhanhare.
It is therefore critical that all economically active individuals.
Zvakakosha kuti vanhu vese vanowana mari vaise mari muhomwe iyi. Nekudaro ndiri kuumba homwe yeHealth Fund Levy ye 5 cents kubva padhora rega rega reairtime kana mobile data.
Vatorawo matanho akawanda ekudzika mitero yekuunganidza nayo mari. Vati apo parafini yange ichipinda munyika isina mutero, vakaona kuti pave nemakoronyera ari kusanganisa parafini nedhiziri, izvo zvave kuita kuti hurumende ishaye mari pamwe nekuuraya mota dzevanhu. Nekuda kwaizvozvo vati parafini ichange yave kubhadhara mutero we 40 cents parita rega rega kutanga munandira gore rinouya. Munyori anoona nezveupfumi MDCT vatapiwa mashakada vati bhajeti ravachina masa rinoratidza kuti hapana zviripo sezvo hurumende iri kutanga gore iine chikwereti.
Nyaya huru iripo ndeyekuti homwe hurumende iri kufunga izvezvi pane 1 billion chikwereti chavakatoita pabhajeti ra-2016. Totanga zverimwe gore rinoda rimwe bhajeti, asi tine gomba re 1 billion havasati vabhadhara. Zvinongoreva izvokuti vashandi havasi kuzowana mabhonus, vashandi havasi kuzowana muhoro wavo waDisemba vasati vaenda kuChristmas. Zvinoreva izvo kuti nyaya yekunetseka kwemvura namagetsi nemigwagwa yakashata zvicharamba zvakangodaro. Zvataridza kuti muhomwe hurumende hamuna mari.
Asi gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi akasukuwere vati bhajeti ravachina masa rakanaka chose, zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vapiwe pekugara.
Urongwa hwaiswa navachina masa urongwa hunosumudza upfumi. Vatarira zvinokosha kubva kunyaya isu seministri yedzimba. Tinofara chose neurongwa hwavatipa hwokusumudzira kuti vanhu vagari vedu vagarika munyika ino yeZimbabwe, uyezve tisenzese kwakakwemba kuti tisumudze upfumi hwenyika tichitarira zvinhu zvinenge ana semende, zvidhinha, vava namabhiridha vawane mabasa. Ndo zvinoita kuti ikonomi yedu ikwanise kuenda pamusoro.
Vachina masa vazivisawo kuti chikwereti chenyika nemasangano anokweretesa pasi rose chasvika pa$11.2 billion. Nhengo dzeparamende dzinotarisirwa kuzeya bhajeti raturwa nhasi nekuripasisa gore risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.